manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri muswe mugovera chivabvu 13 2017 makatirira ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende.
Vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaika kwemari mumabhanga.
Nzvimbo yechando vakapwanyirwa. Bazavo mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu misha iyoyo vese vari kuti vaipedze chiri kwamaenda
vanhu vari kudzingwa papurazi remanzou kumazowe voedza kuita musangano namai Grace Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende
hazvikodzeri kuti vana vemuZimbabwe vana vemunyika vaivo vanenge vachibatirwa mari yemutero vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo ipapo panogozha ipapo panoreva
vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vajoi mabhenge vanoti zvikwereti zveZimbabwe zvinofanira kudorongodzwa kuti zvakashandei zvisati zvatanga kubhadharwa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dziyo kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga yave kupa kuti zvinhu zviomere vashandi. Zvinhu munyadze zvemari hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumutsetse vachitsvaga mari. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu kuvashandi tabata munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Matthews ariku yenda achita too long tingangoti nyaya yekushaika kwemari yatonyanya kufura nguva yafura iyo zvino tine ma incidents yokuti vanhu vanondosvera the whole day in a bank mari isina kuwanika Saka nguva yafura tambowana vanhu vachipiwa ma 100 bond notes ma 50 by yesterday pane vamwe vange vakutopiwa 25 tamure ma coin vamwe vachishaya chaizo vachishaya ivo vane mari kumabhanga mabhanga vachiratidza kuti pane mari idambudziko riri kunesa zvichienda pamberi tiona kuti imari chaiyo haisi kuwanika noti yema American dollars kana kuti marands kana kuti mapound iyo yema bond notes acho chaiyo haasi kubatika haisi kuwanika mari saka ndiro dambudziko rakanyanya munomo iyo zvino vanhu vari kutadza kufamba kuenda pavanofanira kuenda tikuona manheru vanhu vachinetsekana kutsvaga kuti vangaenda sei kudzimba munhu wotoshaya kana dhora racho chairo dhora bondi ndokukwira kombi nenyaya yekuti anenge aswera ari mukiu rebhanga akashaya mari yacho zvakutokanganisa kumabasa uko vamwe vakutotadza kuti varipote for duty kuenda kubasa nenyaya yekuti anenge asina mari yacho yekuti akwire kombi aende iyo ane mari kubhengi saka even employer angangovapa nguva vashandi kuti ngavaende kunotsvaga mari isondo rinopera mushandi wozoshaya iyo mari yacho yekubva kumba achienda kubhanga saka inyaya iri kutonetsa zvakanyanyisa munomo
Zvino nema miro azvaita zvekuti vashandi vanoswera vakamira muraini yemabhanga azvikanganise here kugadzirwa kwezvinhu mumafectory?
Zvatomisa mavasa kuchina chiri kufamba nenyaya yekuti kushaika ikoko kuti vashandi vanoswera vasipo zvinoreva kuti kana maservices acho anofanira kuva achipiwa maclients haana kumira zvakanaka nenyaya yekuti kunenge kusina munhu wacho anenge aripo, munhu anenge ari pacue neavo vanofanira kuva vachiproducer zvimwe zvimwe zvacho zvinenge zvisingawaniki nenyaya yekuti vanofanira kuva vachigadzira zvinhu zvacho vanenge vasipo pakambani yacho iyoyo.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vari kudzingwa papurazi reArnold Farm kana kuti Manzou kumaZoe vanoti vave kuedza kuita musangano nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ava vakapiwa purazi iri nehurumende. Mumwe mumiriri wevagari ava vaLeonard Mukore veArnold Farm Residents Association vaudza Studio 7 kuti chiro chavo kuti vakurukure nezvematambudziko avo naamai Mugabe. Purazi iri rakakomberedzwa nemapurisa eSupport Unit kunyange hazvo dare repamusoro rakatura mutongo wekuti mapurisa aya abve papurazi iri uye vamire nyaya yavari kupomerwa yekushungurudza vakagara papurazi iri. Governor weMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapuwa purazi iri kuti vaenderere mberi nemabasa ebudiriro munharaunda yavo. Asi uku kutyora bumbiro remitemo sezvo hurumende isiri kupa vanhu ava nzvimbo yekunogara sezvakataurwa nedare repamusoro. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga avo vakakwanisa kupinda papurazi iri nezuro tikavabvunza mamiriro akaita zvino.
Vagari vemumanzo muArnold Farm 10 vari kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa eSupport Unit vari kurohwa vachidzingwa vachinzi ibvai endai kwamakabva. Asi vanhu ava vava nemakore gumi nemanomwe vachigara mupurazi umu. Vari kunzi purazi iri iko zvino rava remutungamiri wenyika nemudzimai wake nekudaro ngavabve nezvinhu zvavo. Iko zvino inguva yekukohwa, inguva yechando. Vakapwanyirwa dzimba dzavo. Mune misha inodarika zana nemakumi maviri nevatatu. Misha iyoyo vese vari kunzi ibvai muende chero kwamaenda. Havasi kupiwa imwe nzvimbo yekunogara ine mapepa. Zvirimwa zvavo zviri mumunda vari kukohwa chibage, nzungu, bhinzi nezvimwe. Asi zvese zvingori pachena nekuti pekuchengetera dzimba dzavo dzakapwanywa. Iko zvino zuro uno vana vakatanga chikoro vari kuenda muzvikoro zviri kure. Asi vanozorwa vachirara pasitemiti kana vakada kuti vavakeka musasa kana svaka achipudzwa nemapurisa vachinzi ibvai nekuti nzvimbo yamuri yemutungamiri wenyika nemudzimai wake. Saka idambudziko guru kwazvo riri kumanzoura rinoda kuti rizivikanwe nenyika nekuti chikuru ndechekuti dare redzimhosva reHigh Court rakapa mutongo wekuti vanhu ava vasashungurudzwa uyezve vanongotamiswa chete kana paine imwe nzvimbo yawanikwa yekuti vaende yavanopiwa matsamba. Zvakare mapurisa ari kuvashungurudza arimo muArnold Farm ngavabude. Asi mapurisa ari kuramba vakatodzimikira matende avo. Zvakare vakaita mabhumugeti avanenge vachibvunza munhu wese ari kupinda nekubuda kuti iwe ndiwani kukubatei muno nekuti nzvimbo ino ndeyaamai. Vanoda kuti vaite zvinhu zvavo saka ibvai muende.
Kune vanhu vakarohwa here vamakasangana navo?
Hongu variko vakarohwa vakati wande vechitama vandakasangana navo. Vazhinji vairoverwa nyaya yekunzi tatipunza musha wako ivo voramba kuti handingapunzi zvandakavaka nesimba rangu. Ndinopunzirei ndisina kupuwa imwe nzvimbo yekuenda. Saka pakuramba ipapo vaibva varohwa. Asi iko zvino rwendo runo vazhinji ava vanga vari kurohwa pasi petsoka vachirohwa nemupini nematanda nesimbi. Nekuti paine imwe nguva yekuti pane mumwe akarohwa akakuvara chaizvo akaenda kumatare dzimhosva akaonekwa mavanga ake nemaronda ake. Saka iko zvino vanga vari kunyaya yekurohwa pasi petsoka vachiti ndokuti pasingaonekwe mavanga nekukuvara.
Asi zvanga zviri nyore here kuti mimupinde mupurazi?
Zvanga zvisiri nyore, zvanga zvakaoma chaizvo nekuti kumberi kwese kunopinda nedzimotokari kunofamba vanhu kune migwagwa yakanaka mapurisa akasofera. Saka zvaiti tida kuti paishandiswe chikiribidi chaicho chekuti tiwane mukana.
Gweta rinorura kudziro dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vadhewa mavinga vari parunare muHarare. Gurukota rinona nezveupfumi vaPatrick Namasa vanoti Zimbabwe yakwanisa kuwana chikwereti chemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe yekubhadhara mari yekubhadhara chikwereti chiri kuWorld Bank nekuAfrican Development Bank. Mari idzi imari dzakawedzeredzwa pachikwereti kana kuti maarias. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabiriyoni gumi asi vachinamasa vanoti havasi kutaura kuti mari iri kubva kupi. Asi vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti zvikwereti zvazvabhadharwa panoda kuzivikanwa kuti mari yacho yakashandiswei.
Mukanzwa vanhu vanenge vachinzi ava vanoshanda vachingoita zvezvikwereti kupera, mukange muri kuAmerica ikoko kunenge kune Jubilee USA, mukange muri kune dzimwe nyika kuEurope kunenge kune inonzi Eurodad, mukaenda kumwe kune mapoka akasiyana siyana anofanana naiyo Zimkodi iripo. Nyaya huru yakakosha yamunofanira kunge muchinge muchibata inyaya yakataurwa nava Julius Nyerere kare kare kuti iko haungaiti kuti vana vaziye nenzara nenhau yekuti uri kubhadhara zvikwereti. Ndo patinotangira ipapo. Pachirungu inonzi the immorality of repaying debts at the expense of development in your own country. Tinotangira ipapo, but tenda kuti tizopinda manje tichibvunza isusu kuti iko izvo zvikwereti zvacho izvozvo zvinenge zvichinzi zviri kubhadharwa zvakambouya sei? Pachirungu vanenge vakushandisa ishoko ravanenge vachiti haisi odious kana kuti illegitimate debt here, asi chikwereti here zviya zvekuti hurumende inokwereta ichida kuvaka mabridge, tida kuvaka madhamu, tida kugadzirisa apa, tida kuti vanhu vaende kuchikoro, vokwereta vapiwa mari iyaya imwe inonopinda muhomwe dzevakuru vakuru vehurumende, imwe mari iyaya inochizosevenzeswa kutenga kana zvombo zvakafanana netear gas nezvinhu zvinosevenzeswa nemapurisa kungunyikidza vanhu. Pane pachiramba pachingobvunzwa kuti iko dai yakashanda zvakanaka mari iyoyo, dai isina kugona kuzvidzorera here muzvinhu zvainenge yakasevenzeswa. Saka inyaya yakakura chose yekuti chikwereti chiya yatanga kubhadharwa chinofanira kutanga chazivikanwa, kudonongodzwa kuzivikanwa kuti musi wekuti gore rakati pakakweretwa mari yokuti ikauya ikasvika ikashanda zvekuti zvinova ndizvo zvayanga yakakwereterwa. Kana zvisiri izvo yakaindepi? Tikatadza kuziva kwayakaenda, hazvikodzeri kuti vana veZimbabwe, vana vemunyika vazi ivo vanenge vachibatwa batirwa mari yemutero, vachinzi mari inofanira kunge ichivabetsera ndiyo ngaiende kunobhadhara zvikwereti izvozvo. Ipapo panogozha, ipapo panorema.
Asi chii chinopa kuti hurumende yakaita seZimbabwe irambe kutora danho ramuri kutaura iro?
Chinoita kuti hurumende irambe kutora danho iri vaZulu inyaya yekuti haisi hurumende yakamira pachokwadi, haisi hurumende inotonga neutongi hwejekerere, nekuti ihurumende inotonga zviya zvekuhwandisa hwandisa. Vanoda kubvunzwa, vanenge vachida kubvunzurudza, muchanzwa kuti vanotanga kuudzwa nyaya yeofficial secret act, vanotanga kuudzwa nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvamunoda kubvunza hamutendedzwi kuti munge muchizviziva, nekuti zvakaitwa nthe interest of state security nezvimwe zvakadaro. Vanhu vasiri pachokwadi, vanhu vekuti kunyangwe dai bumbiro remutemo raitoti chairo nyaya dzese dzongazvizewe nedare reparamende, vanhu vachiona kuti zviri kufamba sei, hakuna anotaura, hakuna aiita saizvo. Tarisei ino munozviziva kuti 1996-1997 pakaitumwa masoja kuDRC paibuda mari, vamwe vanototi paibuda pazuva roga roga paibuda mari inosvika $2 million, yanga isina kubhajeterwa kana mari iyoyo.
Ko Zimbabwe haikwanisi here kupinda pachirongwa chiya cheHIPIC vamabhengi kuti ibhadhare zvimwe zvikwereti?
Chekutanga ndechekuti nyika haingosarudze kuti yaakupinda pachirongwa ichocho. Vane atingati macalculations avanoita anotarisa kuti uremu hwechikwereti chenyu tichinge tichienzanisa zvakafanana neyaya vanoti pachirungu gross domestic product, kana kuti mari yese yezvezve zvitengeswa zvenyu, uremu hweikonomi yenyu tichitarisa kuti chikwereti chenyu chakamira sei, zvei zvakanyatsa kumira sei, vanenge vachitonongodza. Ndinoziva hangu kuti pazvakamboitwa mumakore apfuurayo zvairatidza kuti Zimbabwe haisiri imwe yenyika dzinganzi dzinenge dzichikwanisa kuti dzipinde muchirongwa ichocho cheHighly Indebted Poor Countries Initiative.
vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Brighton Nyati murimi anogara kukapfunde kuhurungwe kumashonaland west. Tatanga nekubvunza vanyati kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda mavo.
Siri munzvimbo iri padhuze kapfunde munabadzi panonzi munabadzi river.
Mukatiudzawo kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu tichitarisa nyaya dzechikafu nyaya dzekurima nezvimwewo.
Gore rino pakurima zvedu tanga tirina nekuti mvura yakanaya zvakanaka kune vanga vane zvekushandisa vakarimavo zviri nani.
Zvii zvamunowanzorima munharaunda yenyu?
Muno tinorima fodya nechibage.
Makakwanisa kuwana here mbeu nguva ichiripo zvekuti muri kutarisira kukohwa pakuru?
Mbeu hatinombowana nguva iripo. Pakazongowana masaga wanhu ane fertilizer nguva yapera zvekuti zvikuhwa pakuru hapana.
Ko vakarimawo fodya zvakavafambira sei?
Ndiri mumwe ndakarima fodya. Fodya pakutengwa kwayo apapa zvinhu zvai zvakati omeome mapraizi ndopa vari kutiuraya.
Vari kukupai mari uye mamuchitarisira yakawandawo zvakadii?
Zvavanonetsera fodya inoona kuti voenda nemabhero ako 10 maviri anotengwa nema$5 mamwe sobva atengwa nemadhora saka zvona average price yako panenge pasina mari.
Saka imimi fodya muri kutengesera kupi?
Tinotengesera mukaroi MTC nekuHarare kumakambani ari kuHarare.
Pane vamwewo varimi vangu vachichema chema kuti rwendo runo havana kuwana mari. Mambo osanganawo nedambudziko here?
Pamari apa zvakaoma nekuti kesh yacho kumabhengi hapana pamwe vanhu vachisevezve vakutopa ma$60 kusidi zvedu.
Vari kuti dambudziko rinogadziriswa sei?
Dambudziko mari rinenge rakatooma nekuti takana matema tembo tikatenga topwa ma$40 vakutoti vakarambidzwa neRBZ
vakakupai mari
kana iri cashback watenga sematema unongowana $20 seti kana kutoshaya mari yacho.
Sevarimi matambudziko api amunozosangana nawo muri kuti matengesa fodya kana kuti zvimwe zvirimwa mari yononoka kuuya?
Chinhu chinozonetsa ndechekuti tichida kutenga zvekuti tidzokere kumunda uye vana vechikoro nekutenga chikafu saka kana zvii zvekuti zvekuswipa zvemakadhi unoza kureserva hazvina kujairika mari inopedzerawo kutenga zvinodhura wakutenga zvausingade nekuti zvezvichinetsa.
Fodya yenyu yamakarima makakwanisa kukohwa mabhero mangani?
Takaonaenda kwanisa kukohwa mabhero 15.
Asi ane mari yakawanda kamuchienzanisa nechibage?
Inaonzondibhadhara zvakanaka ini zvondiona kuti chibage chinanochibage mari yatengwa kuziva kuti kana kuri kuGMB $390 zvino fodya haugoni kuti mari yakati isati yatengwa ndopainonetsera ipapo.
Ko chibage maamarimawo pakakura zvakadii?
Chibage ndakarima padiki hekta chete.
Saka pahekta apa manga muchitarisira kuwana masagi mangati?
Semunhu ndisina kuzowana fertilizer zvakanaka ndiringondo kwanisa kuwana masagarana 70 kana 80 nemamiri azvo zvakaita zvinoe ndatowana stiri.
Nharaunda yenyu ndizvozvo chete zvinoitwa nevanhu vanongorarama nekurima nekupfuya zvinhu zvakaita semombe?
Ndoo zvatorarama nazvo asi mombe dziri kunetsesa zvino kune chirwere chiriko chiri kuuraya mombe.
Chirwere cheichi?
Dziri kungoita mapundu ndikangoti kutanga kumakumbe kumbeera nemuhuro dzinozviita mapundu kupedzera zvimba pachesa apa ukainonokera kubaya iri kubva yafa.
Saka mishonga yacho iri kuwanika here?
Mishonga kana une mari inowanika mashops yekuti wotozvitengera kana usinawo mari mombe dzinotofa.
Iri kuita mari mishonga yacho?
Pane iwo ndakatenga ndichibaya dzangu dzanga dzavara $12 per 100 mils.
Pari kuti chirwere chacho chinonzi?
Zita vasati vachiwanira zita vaimboti inonzi joint illness asi uchiona unezonoti kungotaura kukusaziva haisi joint illness chizviona izvi.
Asi dzinenge dzarapwa hazo dzinenge dziri kukwanisa kuti dzirarame?
Ukakurumidza kubaya dziri kurarama.
Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vari parunare vaBrighton Nyati murimi anogara kukapfunde kumashonaland west vanga vari parunare kukapfunde kwakare. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka takwanisa isu kuita hurukuro nemusikana wechidiki anogara imo muno muAmerica umo ari kushanda mushure mukuita zvidzidzo zvepamusoro imo muno muAmerica.
tomboenda kwaari tinonzwa kuti anonzani uyezve ari kuita nezvei.
Ndinoitwa Jackie Yamutumbu, ndinobva kuHarare, Zimbabwe, asi kana ndiri kunoku ndinogara kunonzi kuMemphis, Tennessee. Right now, ndinoshanda kunonzi ku University of Tennessee Health Science Center neku Methodist University Hospital. Ndinoita clinical research, which means tinoshanda nemapiritsi manyowani tichitsvaya kuzvinisika nderipi piritsi rinozoshanda, nderipi rinorwarisa. Toita futi madevices evanhu vaya vanorwara nemwoyo, kuti kana chipanda usachiri mumwoyo chii chinonyatsoshanda kuti vaite zvakanaka. Saka ndokwandinoshanda, ndakaverenga biology ndiyo yandiri kuita, and ndofarira zvepublic health nevakadzi neactivism.
Chimbuti tsananguro kuti iwe uri mudzimai wechidiki anobva kumusha, zvii zvaungati iwe dai waiwana mukana ungakwanisa kuzobatsirawo Zimbabwe nazvo mune ramangwana kana zvinhu zvanaka?
Sezvandataura, ndinofarira nei ndezvebiology, ndezvevakadzi nevana. Saka chandingade kuita ndechekuti tinazochinja utano hwevanhu vemuZimbabwe. Saka chii chatingaite kuti tisarwara? Kwete kuti tungotsvaka mapiritsi takurwara chete, kwete bodo. Ngatitangirei patinenge tisatarwara ipapo. Chii chandinge itori zvine ndimeke sure kuti bhodhi yangu inoshanda zvakanaka kuti ndandingarwara. Asi ine pamusoro ipapo, I also love education. Nekuti chikuru haungaite chinhu chausingazivi. Saka inini zvandinoda ndezvekuti ndidzokere kuZimbabwe ndishande nevana vadiki vari muhigh school kana vari mucollege. Totaurirana kuti right, chii chatingaite kuti utano hwedu huite nani. Totoenda tese, topinda macommunities, tinosoona kuti chii chatingaudze vanhu kuti vanosodziya utano hwavo hwakanaka. Toita research even nevana vadiki, nekuti Zimbabwe yakazara vana vadiki, 60% is under 30 years. Saka ndisi tinofanira kuita madecisions anobatsira utano hwavanhu. Saka tinofanira kuita collaboration nevana vadiki, totihandei kumacommunities, we do research so that ivo vanodzidzawo kuti research inoitwa sei, kana vazokurawo vanokwanisa kuita vari vega. Saka ndo chandingade kuita kana ndikadzokera kuZimbabwe.
Wataura iwe semusikana wechidiki kuti zvakakosha kuti munhu ugadzirise utano hwako usati wamirira chete kuti uzotora mushonga. Nyatsotitsanangurira ipapo kuti mamwewo madzimai vechidiki nevamwewo vakuru vakateerera zvii zvavanganyatsodzidza panyaya idzodzi dzeutano nezvavo kuverenga ikokuno?
Chikuru kwandiri nini ndechekuti kana uchiziya chii chaunofanira kuita unobva uchiita. Handi saka isusu tine zvirwere zvakawanda kuZimbabwe zvinotibata once in a while, tikati HIV, cholera, typhoid, ndo zvinhu zvikuru zvingatirwadzise ezvinozvi. Saka chikuru ndechengoziva kuti chii chandingaite nini semunhu mudiki kana munhu mukuru kuti ndisarware. Saka tikada kudzidzisana even not only kumba but kumachurch, not only kumachurch but kumabasa, kuti chii chatinganatsoita kuti zveni timeke sure kuti tine mvura yekuti zveni tigeza maoko, chii chatinofanira kuita kune mvura yedu kuti zveni irambe yakachena. Saka tinofanira kuboilisa kana kuita sei, and zvinhu zvatinoziva, asi nekuti zveni Zimbabwe sometimes hatina mvura kana chii, tinogara kukanganwa kuti kana ndangowana mvura aiwa ngandingoimwa nokuti ndaiwana. Asi chikuru ndechekuramba tichiziva kuti aiwa utano hwedu tingakungoti ndoda mvura yezvinozvi, asi utano hwedu is for the long term. Saka chero chatinodya ungati chickenin every day, chickenin every day. Zvatinodya zvinotikwadza mwiri wedu. Kudhara taingoti unodya sadza day in day out, asi sevha tanorimaka manje zvinozvi takushanda maofisi, takushanda takagara pasi. Saka chero kusadya zvinhu zvakawandisa sesadza, semachips, sechii zvinogona kutirwarisa zvakare. Nekuti kana BP neshuga zvaakutiuraya futi muZimbabwe. Vana vedu nanababa vedu vari kufa very young, 6 years, munhu mudiki anofane 60. Saka tinofanira kuziva kuti chii chikunatsoitika, what are the trends in Zimbabwe, toona kuti tingaitei kuti matrends yavo tiabreke, isusu tirarame upenyu hwakareba sevana vadiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita hurukuro nava John Mushavatu, avo vakaberekerwa pamwe nekukurira mukereke yeJohani Marange, kuti vatiudzewo nezvechitendero chavo pamwe nemararamiro avari kuita. Tinokuchingamidzai nemufaro paStudio 7 vaMushavatu.
Aiwa, zvakanaka, tatenda wazvo.
Nhasi vaMushavatu, tati timbokurukura pamusoro pechitendero chenyu kana kereke yenyu yamunopinda.
ndakaberekerwa muchechi yechipostori chipostori chekwabarange ndiwo chechi yandinopinda iyoyo saka chechi yandakura ndiri maimukati mayo handinoiziva zvakakwana zvekuti iri mutore muropa mangu
chechi yekwamarange imwe yechechi dzekare muzimbabwe chii chaita kuti chechi iyoyo irambe yakasimba sezvairi nhasi
chitoisimbisa chechi iyoyo ndechekuti iri patsika dzekunamata dzakatarwa namwari kubvira pekutanga ukatarisa zvakaitwa namwari kubvira kare izvozvo hazvichinjike ndaramba zvakangodaro ichechi yakaramba yakapata izvozvo nekuti Johani achiuya akauya achitaura tsika dzekunamata dzamwari nekuti vanhu vanamata nezuva remugovera sabata kusvikana zvino
mhuri yavamusha vatu vana vari kupindawo here kereke iyoyi yepostori
vana vangu vese vari muchechi yechipostori vana vemhuri yababa vangu vese vari muchechi yechipostori hapashaiko hapo vanorunduka vaviri vatatu nekuda kwezvemarekeza zvenyika ino asi doti mhuri yese kana yaoneko yababa yangu yese ingoi muchechi yechipostori ichocho
vakawanda vanofunga kuti vanhu vanopinda chechi yepostori havanei nenyaya dzekuendesa vana kuchikoro asi vanoti mwana ngavadzidzire zvemabasa emaoko vamusha vato vari kuitawo sei nemhuri yavo
isusu takaendesa kuchikoro nevabereki vedu vabereki vangu ini vakaendesa kuchikoro takafunda kwakutama ndinofara kwazvo nekuti takafunda kuchikoro kwakutama kwakafunda pedzi wenyika yedu yainei ndikaendawo kuchikoro kusvika kuyunivhesitiwo nazvino nevana vanguwo vari kuendawo kuchikoro ezvinezvi ndaane magraduates anokwana 3 or 4 mwamwe achiriko nazvino asi 3 or 4 vanenge vari vamagraduates varipedza kuchikoro kumayunivhesiti saka isusu hatina tsika dzekurambidza vana kuti vafunde kufunda kwakanaka ndokuzvibatsira panyama ino hakunei nezvokunamataba zvakandofanana nendekusenza vanhu vanosenza vanosenza zvibatsirowo zvenyika inei zvevanemararamiro panyika panapa saka naizvozvo zvakafanana nenyaya dzekufunda
ko panyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera iyi zvinonge zvinonongedzwa zvakare kuti kuchechi yenyu zvikuru yekwamarange zvakanyanya kuwanda izvozvo kurodzwa kwevana vari vadiki
izvozvo handitsika dzechechi yedu isusu kuti vanhu ngavarove vari vana vadiki mwana anoroorwa abve zera zvafanira kuti munhu anofanira kuti adi aroorwe izvozvo hatina tsika dzekuti vana ngavarorwara vana vadiki isusu hatitenderiba izvozvo ngavarorwara vana vadiki tinoti vana ngavarorwawo nezera rakafanira asi kana nguva yachiripo ndekurorwa yemwana yakwana hatidzivise ba kuti mwana asarorwe tinoti mwana ngaadii ngaarorwe
kereke yenyu ine mabasa ainoitawo here yekubatsira vangava vanoshupika varombo nezvimwe zvakadaro
kereke yedu inobatsira kwazvo kubatsira kwaenda ndiko kuti kunyanyanyanya panyaya dzeurwere vese vanenge vachirwara vese vanoenda kwavanobatsirwa nevanhu vanozivaraka vemuchechi medu izvozvo tinozviita pachena hatiite tichibhadharisa mari havabhadharise mari kana pane vanenge vari rekunze vanoda kubatsirwa vanouya vachibatsirwa zvavo asi kurudziro yedu inenge rekuti munhu wese abatsirwa azoita mupostori
vamusha vatu vamwe vanogara vachimbotaura kuti wakaita hama inopinda postori yakafa mapostori akasvika pamusha penyu vanobva vachitongoita ivo ndo vaai in charge zvese zvinhu zvaapasi pemapostori imi chechi yenyu inoitawo izvozve
zvatinoita isusu ndezvokuti kana vachinge afa tinobandiko redu ratinozopuwa kune rehama dzemufi kuti kana vachinge vanezvada kuti vataurewo vanodii vanotaurawo asi rufu rwese tinenge tadi taita isusu zvokuti munhu wazvinge akatenda pane zvaakatenda kana pane zvamunenge muchifunga imwe sehama dzake zvamunofunga kuti zvoo zvakafanira izvozvo ndizvamungadai makaita makamutendeutsa kuti aite izvozvo saka handione pakaite ndingi gakava gakava ndine vanhu vada kutendeutsa munhu chituna chemunhu anenge akafa izvozvo hazvina zvazvinomboreva izvozvo kana ndimo baba
manga makateerera kuhurukuro yataita navajohn mushawatu vechechi yepostori yejohani marange muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mumaoko ablessing zulu
tinotenda jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare vashandi voomerwa neupenyu nenyaya yekushaya mari mumabhanga vanhu vari kudzingwa papurazi remanzo voedza kuita musangano namai grace mugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munezvi zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu tokusiyai mina chris gande munhau dzechindebele
kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangani bethu esikhuluma lapho. Bona sekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba akhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimzulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ayethiwa imagoli phakathi kwemizi yabantu khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandlaleli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Sam Siphephankomo otshele umbuthano oyenzelwe eMaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTsvangirai nguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphephankomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, angazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana kule ukuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela kuyakukhulunywa ngakho, hayi kulokuqala ngokuthi ubani nguye ofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakho ke wakhuluma nami esikuchoyo kuphela ukuthi abangale abangani bethu esikhuluma labo bona sekuhle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele uTsvangirai. Angibasoli ngalokho ngoba akhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimjulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ikhala ukuthi kimi. So aluba abanye abethu abangale bengachongo khonoko lati besangasoze sikukhuluma kodwa nginga bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma ukuthi hatshi thina ngumbono wethu ofanele akhokhele kuMayimjulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisiyo Tsvangirai ukhokhela umbuthano lo asoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Ufake ngenye indlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasho uMayimjulu okhokhelayo akuzi kuba lomanyano. Anti kuyafanana?
Yesizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano lo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina iMOU yakhona kwayenzelwa endlini kaMnumzana Tsvangirai hatshe emahofisini. Likuthini lina lo?
Mina lokho hayi akusikho kuyinto okungandihlupha kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni kungasayinelana endlini kuMjuru koTsvangirai but asikho into engandihlupha kangako. To me yebo kambe iperception yabantu ukuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai kusho ukuthi ikuvuma ukuthi uTsvangirai nguye okhokhelayo. Iperception yabantu leyo kodwa ke okwakathesi mina akundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Sam Siphephankomo umsekeli kamongameli webandla leNational People's Party iNPP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhubesi. Lokhu kwenzakala kule mbiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxele sinye isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela ku-April last year kuzofika ku-April lonyaka ingomo zavasa ku-20 and then imbuzi zaba kuma-120 lokho besakhombayila inomboro zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisayo abangakwanisa ukuthi ukhombanzethe bengakhombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokhu luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi avele azizakhe zime ukuba lokho zivakatshela lapho ukuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagoli phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa kula bantwana basuka beprimary nabesekondary besuka umango wonalowo besiya edithi. Silusizi kakhulu ukuthi na uhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwa izifuyo zethu ezilalela inkomo lembuzi lamadongi lokunye khonge. Undaba lwezilwane lokho lubhasile and lokho lusiya phambili ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngokuyini because kunje so sizazama ukuthi sikhulume labo beparks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi anabana abaseduzane leganga kungazwakala but phakathi kwemizi njengayizolo wobusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othiwa nguchaus obangu yokhangelakhangela onke enyamazana ezinjengalezi izilwane ukuthi zangena phakathi kwemizi yemagoli khona ngabe. So loko sithilo hlupho lonalo lwenyamazana njengezulwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo sibili but zathi ngokuyetuselwa lokhu fakwa kwezinye zazidutshulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyasibe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya everyday but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona but uduo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela eMabale ubuye ngapha uzofika edidi usiyofika eMambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisithwalisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe neyindlela engayifaka esipangipange okuyenza ukuthi abantu singathini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu especially bona laba abahambe isikolo because uhulumende azikwazi ukuthi ngesinye isikhathi ama-records lawa kaafiki but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi bengathola i-information yona le lapho ngokuhlala phezu kwayo bengasoze besenze lutho le information njengale because kathesi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa le lokhu uyabe ukhulumile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu especially abantwana because iye i-future yakusasa.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le edede.
Langlela ndwandwe
langlela
ndwandwe
langlela
mshweshwe
langlela nampaba fubembula
ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukamile linjani lani khona ngapha eAmerica?
Hayi siyaphila ngapha linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalisa amagabhavu zayo.
Ye indoda lapha kasilali indlovu zisithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma laba ku Studio 7 abantu bachinga over yey kathesi ke sebe wesi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uyapha abuye thathe ngokuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathethi impela obesiphile kodwa ke yeke sesithathele ngoba hayi zithwalisa amagabha avuzayo izovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguChalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lonyaka ike azamazama sokuze kwabuya lamakhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Ye, sibonile imfanekiso lapha lihlinza indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lonyaka zibulawa ngobani?
Ye, kutsho ukuthi ngama-game reserve abona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi le besiyidla izolo ibingeyesi-5 kodwa ke ikuthi ziningi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha endlala ezulu mpela kakhulu kosukulula kompimba nje kompimba ke zatshatsha ezingadini avele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazindlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khonapha kothukulu majambuzi bekusaseyi-green kakhulu okokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile eyezulu mpela ntungamili.
Ngisho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakalana lubana uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu ukubola ngoba nakho sokubanda futhi akusachayeki kahle kutho ukuthi kuba lokuluza okuthize so silimele sibili abalenhlahla yibona laba abalima kuqala sokungathi sokuwomile kuhlaza ngithi izulu like latotitotisa salima kakhulu loke lisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kulamakhabe hhayi zingafika khona abasetravelini ngoba vele zikhona ngale ndaweni zenezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba lamabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu satyontsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele kutsha incingo lezana zibuyele lamasola konke sure ma singayenze njalo kungaba ngcono le milaka nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemilaka abaningi bazazonda but yibo kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi sibonge kakhulu hayi sizalibekela imhwabho yona ikhona sizasela isithwala kodwa hayi but imhwabho hayi ene bathi isasemnengi ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba siyabe sesicabanga namabele ukuthi hayi sihle siyidlele ulunya ngoba zinoniswe ngamabele yethu ntukanisi.
Lidlela ukukhwitshiza?
Zelisiputiza ayina maye umkhwapha emnandi kakhulu mpela mpela siqhayile nje so sifaka ama aramel.
Hayi no kuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Ngibonge kakhulu libingelele abanye khona ngapha.
Lolo be kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Moki Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sidwan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. ngiyabonga babatami.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso ye MDCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani.
Into engayise ukuthi yihlanganiso le isungulwe ngamaqhawe awe MDC ngaka 2008 and kusukela leso sikhathi into ebisenzakala ngizama ukulondoloza abantu nalabana abahlukuluza izane ukuthi bengabaleki inhlanganiso ye-MDC. Manje sikulondoleza ngisithi bakhona labana abasisebimizi abanye sebadala abasewayo ababulawayo bazali, so nabo bantu siyabasiduza banyeselapha esabesalisa ukuthi sinexiseo senzela nje khonokho ukuthi silondeleze esingayithi ngesikhiwa i-membership ukuthi inani labantu elikhona kwi-MDC ligcinakale, ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengenzela ingozi ebangelwa yizane ye abantu bethe bebona izinhliziyo besuke bengasathandi inhlanganiso, kodwa yabona ngani ngamafithane lokhu sihlanisile.
Inkulu unganani inhlanganiso yenu? Ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaka amalunga?
Hawu, uqinise ukukhona ukuthi bewazi amalunga ngathi exact number okwakathethi. Hhayi, ngangihlupha, kodwa into engiyaziyo ukuthi ngesikhathi lapho engangiregista ena ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500, kodwa okwakathethi alikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona, kodwa ngibona amalunga amaningi asedlula khonapho ngoba bakhona abaphathi intambo abakhona ku-MDCT mainstream abaseuthakazelela asiuthakazelela bekhesibenza, so ngibona inanda abantu bebe hayi kuthi-ke umali sa.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafitshane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland kukhona ubaba othiwa nguMoffat Ibrahim, usengumuyi loba. Ubaba lo wagwazwa wabulawa abantu bezanu i-MDC Veterans ikwamisile ukuthi imakhe lindlu begcigide lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi esigabeni seMathenalendi abakhelizini ngenza kokubulawa kwezihloko emasingo. Ukhona uhlelo likhona uhlelo elekwakhela omunye layo owabulawa esikaleni senkomo elilunga le-MDC, sizama ukuthi sigidize imuli yakhe indlu engabe iyathiwa ekhuluma esikwenza emasinge lakho. Ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa emzini, abantu bezani batisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayigcwele ibekho ngathi intuthu enene, abantu ababophe izivalo bethi bekuphuma bamlinde emawindini bephele amadloka indlu le ivule nge-2016 ye sathi sezimele khonapha kobulawayo ukhona umamoqa ngu-Regina Sefo ngathi ngomnyaka ka-2000 indlu yakhe laye yatisa ngamawoveteran ngathi izindlu zabantu abayi-30 zathi kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama u-Regina Mbezi ngoba asaqhelanga usizi abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazizisiza abantu bezanesiyo. So into nje iyaqhubeka and ngibona abantu abaningi sebethakazelela lokhu.
Nxa lisakha lapha, ungasitshela ukuthi likuhambisa njani? Kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho? Liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Awona vele into ekhona nokuzisiza esithona isiwa i-self-help. So athi nje khonaphana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ngubani okwanisa ukuthi abeke izitina ngendlela, ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi i-divisionok le njalo imali zokuthenga wesimendi landani vele ikwabanisa ukuhlanganisa izimali. So singaba nomhlangano wesikhathi siyatshelana ukuthi madoda sitshela sikhipheni izimali ezindawo. Akukho lula lokho engikutshoyo ngoba nangi sengikhulumi ukuthi sakhi isintu ngenza ikhanya ngani lula kodwa umsebenzi omnini.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ye, engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunika kuhlelo leni lokuthi ngikhulume lomsebenzi we-MDC veteran.
Hayi sibongile. Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza, ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, sinjani balaleli.
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini ixhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama-school fees. Sezivuliwe izikolo, liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusemasinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa sikuthokozisekayo kakhulu nokuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyankhala exoshela i-fees. Nge-Tuesday izikolo zithe zivula i-headline ekhona ekulibisi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaxotha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lile siqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko?
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibile kwaba le impact ngoba sahla sabaxoxisana lo Provincial Education Director wobulawayo wasebasifisa kwama-district amaphoyema abayenzayo abantwana ayekhulunywa ukuthi kubahlukuluka njani kwabaphatha sibile isiphatha amandla zemfundo kobulawayo sokuzoxoxisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnotho siminjani abantu abasebenzi intelo sesikhangela i-budget yezemfundo ukuthi vele eningi yangikhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokumlando wabazali. So yinto esikhangelanela kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana ababesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kusiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangelela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingelamabhuku so kumele bafotocopy umlando ovele bazalini nalaba. Two, sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa kugcina kungasangeni. Three, ukuxotshwa kwabantwana ezikolo khonokho vele kuyabahlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngiwumyanga lo uyathola. Kwezinye izikolo babekhuluma ukuthi kulama-debt collectors abuya akubuze ukuthi izwelo ngikhaya beligodisile kungathi ye belisenzani belibukele TV ye awubhadalanga school fees abesathatha nale TV. So abantwana kuyabahlukumeza khonokho bathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani nithele ngani konke khonokho. So ngantiwa sokumele bona bangali. Abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngkhaya ngoba umntwana uthi umbalisi uyamthuma ngkhaya ngamazi aqatha. Bayefika la emzalini ebeke izilalo eliqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngaphi ngisebenza ngaphi kabona into abankambana avaliwe. So kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngkhaya ngithunywa ngamazi aqatha angahloniphiyo ngiphinde la umzali la fika lithume alibisele. So ukuyabulala umntwana konke innocence yomntwana ukuba msula komntwana. Bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahhala njalo ibe ngeyohlonze.
Iningi lamangala kubona lilabantwana abaningi kangakana labaqoqa njani
ngamalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abakustrata sehoza abangu 7000. So labana wakulihlekanyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama-issues abantwana ama-child rights vele siyabe sibuza bona asuzithingele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu wokubonwa asokuthi azwakale. Thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balaba babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing my future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngibonge amapolisa obulawa ukuthi ahlonipha abantwana, enza lokho akuvumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yinxa lixoxa lapho.
Ikusasa yabo bayakhathazekile ngakho, yikho la lixaxiswa lesithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo ukuthi kalikho, ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona. Phakathi lokuthi vele sihluphekelani, abazali kathi sebangabayanga, abanye sasiloje kuma-3 room, kathi sesiloje 1 room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo. Kodwa sinakhangela odadewethu labafowethu labanewethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi. Baphinde bakhuluma kakhulukazi abantwana balonanzelo bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye. Siyabandlulula leyo bhadali abezizwa ukuthi mntanami good girl good boy, wena vele noma uziyenzeni vele awubonwa, bathe njalo abantwana.
Sibongile ukuxoxa layo kuhlela.
Ngibonge kakhulukazi la
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo, lapho kudibana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana mazidlala kubuye abantu abaningi. Kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo. Kodwa uzananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo amaqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa, okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili. Uzananzelela ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu, abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu. Kodwa sikhangele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi bewukholise ngesonto.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa. Ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya koBulawayo lidlale kakuhle, kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqeshwa u-Abhilo ovela eHolland ingathi idlala kakuhle. U-Abhilo uyenelisa ukubana labo esingathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders. Mhlawumbe iqembu le-Highlanders lingazama ukubana lithathe lokho elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos koBulawayo le-Harare. Mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo-ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yeah man, the biggest money they see today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love it to the max. Hear me loud now and clear.
Inzwisa yengoma Sweet Mother evela ke kumnumzana Black Rastas chayela ke omama bonke ngelanga labo kusasa iMother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.